Vamangudya vataura mashoko aya paUniversity of Zimbabwe muHarare apo pari kuitwa musangano kana kuti symposium wenyanzvi dzezveupfumi. Vamangudya vati Zimbabwe ichaenderera mberi ichishandisa mari dzakasiyana-siyana nekuti kushandisa randi chete handiko kungagadzirisa dambudziko rakomba munyika rekushomeka kwemari.
So apart from new one, which is being suggested, the same old story. So we don't have to increase the production, goods and services. Kuti ufuminga dini ubudiri. Current growth throughout the whole world. Growth of energy, new production. Pasta goods and services, pasta production, pasta more, more chibage, kana zvimwe zvimwe zviko zvese kana zvicherwa na minerals.
Dr. Mangudya vati mamwe matanho anofanirwa kutorwa ekugadzirisa mamiriro eupfumi haasi kuitwa. Vatiwo kuondomoka kwemakambani ehurumende ndokumwe kuri kupa kuti upfumi hwenyika hubve hwaenda kumawere. Gavuna weRBZ atiwo nyika inofanirwa kugadzirisa zvematongero enyika kukwezva vane mari dzekunze.
Pota risk na factor nekuti izvo vanhu vangada kuuya kuzoinvesta vaya kana izvo vari muyo kuzoinvesta vane kuti invited to demotivated. So pota risk na factor my investor or did it demotivate my investor.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi yataurawo pamusangano wevanyasha Kaseke vati kuti nyika iwane mari yekunze vemakambani neveruzhinji vanofanirwa kunotengesera zvinhu kunze kwenyika. Vakaseke vati vemakambani vanofanirwa kutarisa kuti vogadzira sei zvinhu zvine mutengo wakaderera kuti vakwanise kuwana vatengi kunze kwenyika.
Takatarisa maindastry yedu yemuno muZimbabwe zvaanofanira kunge akatarisa ndezvekuti vanokwanisa kugadzira sei zvinhu zvakachipa kuitira kuti kana zvakuenda kunze kwenyika zvino zvika zvichitengwa rather nekuti zvinhu zvino zvakaenda kunze kwenyika hazvikwanisi kutengwa.
Pamusangano uyu nyanzvi dzezveupfumi dzakurudzirawo kuti kushandiswa kwemakadzi ekumabhanga pamwe neiko keshi zviitwe kunzvimbo dzese munyika kusanganisira kumaruwa. Vamangudya vati kunyange zvazvo vanhu vanenge vachiti vane mari kumabhanga nyika ina mari iyi uri musho izvo zviri kukonzera kuti kushayikwa kwemari kurambe kuchienderera mberi. Vakurudzira veruzhinji kuti vafarire kutenga nemakadzi ekubhengi nedzimwe nzira dzakadai seiko keshi zvisingadi mari chaiyo. Vakati izvi zvinogona kurerutsa nyaya yekushomeka kwemari. Vatiwo kupedza dambudziko reuori pamwe nekugadzirisa dambudziko rekubudiswa kwemari yekunze zvisiri pamutemo zvinogona kubatsira zvakanyanya dambudziko rekushomeka kwemari. Vamwe vari pamusangano vanosanganisira CZI, ZNCC neveZimbabwe Stock Exchange. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Dini Patricia Mudabipa.